Muchizivi so kuvashandi mukuru wekambani vatendai Masawi vati zvinhu zvange zvisina kumira zvakanaka kwemakore matatu apfuura zvekuti uwandu hwemari yavanowana mushure mokuita bhizimisi kana kuti profit pachirungu yakadzikira nezvikamu makumi mashanu nezvishanu kubva muzana. Notiwo panguva iyi mihoro yevashandi nezvikwereti zvakakwira zvakanyanya, izvo zvakasiya kambani yave parumananzombe. VaMasawi vatiwo zvimwe zviri kuomesera kambani yavo kukwira kwemitengo yezvinhu vanoshandisa zvakaita sefotireza pamwe nekunzwa munyika kweshuga inobva kune dzimwe nyika isingabhadhari mitero yejuti, izvo zvinoita kuti itengeswe nemutengo wakaderera kudarika yavo. Vati vachashandisa mutemo weLabor Act kumisa vashandi, wechirongwa chekutanga chekumisa vashandi chiri kutanga mwedzi unouya kusvika muna Nyamabvuvhu. Vati chirongwa chekumisa vashandi basa hachinei nekutengwa kwakaitwa kambani iyi nekambani yeVision Consortium. Mutauri wekambani Dr. Dalia Garwe vaudza Studio 7 kuti vachamisa basa vashandi shuru kubva kuzvigayo zvavo zveshuga zvetriangle nehipo valley. Pari zvino kambani iyi ine vashandi zviuru 16 muZimbabwe. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda nekambani yeGimri Finance vaGilbert Mponda vaudza Studio 7 kuti bhizimisi rakawanda munyika rave kuitwa pamukoto vanhu vasingabhadhari mitero, izvo zvinosiya makambani anotevedzera mutemo ari parumananzombe.
Izvi zvinozokonzera izvo kuti makambani ari fomo makambani akaita semasupermaketi neamwe anogadzira zvinhu anatiraingwa mukutaura vanenge vaitwa parumananzombe nekuti ivo vanenge vachiita zvinhu nemazvo vachitendera murawo vachibhadhira vashandi vachibhadhira mari dzaananasa vachibhadhira macheki nezvimwe zvakadaro. Saka zvinozovaremera pakuti vanenge vakukwikwidza nevanhu vaya vatiri kubhadhira zvavari kubhadhira ivo.
Vatiwo zvinhu zvakaita sekushaikwa kwemagetsi nekudhura kwemari yekukwereta kumabhanga ndizvo zviri kuomesera makambani anogadzira zvinhu munyika, uye vati Zimbabwe ichapedzisira yave kutenga zvinhu zvese kunze kwenyika kana hurumende ikasagadzirisa zvinhu nokukasika. Munyori mukuru mune rimwe sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Federation of Trade Unions vaKenyas Shamuyarira vaudza Studio 7 kuti havatenderani nezvikonzero zviri kupiwa nemakambani pakumisa vashandi basa.
Retrenchment ari kukonzerwa nekuda kuramba vashandiwi vachiwana vakamaintaina maprofit avo.
Vatiwo vashandi vazhinji munyika vari kutambiriswa mari yezeki, nekudaro mari dzavanopiwa pavanomiswa mabasa hadzina zvadzinobatsira. Munyori mukuru musangano reZimbabwe Congress of Trade Unions vakuda kwashe munengiwa vati hazvina kunaka kuti makambani ari kutsvaga upfumi hwakawanda nekudzinga vashandi, uye vanoti hurumende inofanira kupindira kuti vashandi vasabatirirwe.
Tinokurudzira kwazvo retrenchment board kuti imire nesimba. Tiri kumirawo isusu semusangano wevashandi in solidarity nevashandi vakatagetwa nevari kutaurwa nezvavo ivavo, and we will offer solidarity and help in any possible way patinenge tichikwanisa kuti timire navo, tirambe tichimira navo nekuti taisuwa kuti mabasa avo asarasika.
Kunze kwemakambani anogadzira kana kutengesa zvinhu, mabhanga ari kuderedzawo uwandu hwevashandi nekuoma kwaita zvinhu munyika. Rimwe bhanga guru munyika reCBZ rakatogumura mabasa vashandi varo vepamusoro 13 muna gumi guru gore rapera, uye riri kuronga kumisa mabasa mazana evashandi pavashandi varo vanodarika shuru munyika yose. Zvichakadaro, kambani yekuChina inogadzira mabhazi muZimbabwe yeZhongTong yazivisa nhasi kuti yamisa kushanda kwayo muZimbabwe. Muchiziviso kune veruzhinji, kambani iyi haina kupa zvikonzero zvekuti sei yambomira kushanda. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rinoona nezvemaindastry nemabhizimisi vaMangaliso Ndlovu vange vasiri kudayira nharembozha yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.